vakuru vebato iri vaitungamirirwa nemunyori mukuru weCCC vachauton wende vakasanyira wadhi nemusoro chipiri pavakadzokorora kusarudzwa kwemumiriri mumwe chete vakasiya vagadzika vaAlex Tabe. Asi amai Tokozi nemuchuchuti avo vakanzi vakakundwa vakaramba kusiyira mukana vatabe vachiti vakabirirwa nekudara havasikuzoenda netsamba kuZimbabwe Electoral Commission ZEC yekubvisa zita ravo pabepa rekuvhoterwa. Izvi zvinoreva kuti bato reCCC rinenge riri nhengo mbiri kana dambudziko iri rikasagadziriwa. Amai muchuchuti vaudza Studio 7 kuti havasikuzobvisa mapepa avo nekuti vakabirirwa sezvo vachiti vanodiwa nevatsigiri vebato ravo muward 4.
Yeah. Ndofunga nyaya iripo ndeyekuti ini ndakanzi ndistepe down, but chero ndakati handisi kuzostepa down. Ano hakuzi kusapotija mufambi. Nyaya yekuti kumbonzi stepa down kwacho ndichiteerera kwanyanya kubva 2018 ndakanzi step down ndahwina. Iye zvimwe izvi zvino ndongonzi step down. Apo munhu wacho wandiri kunzi ndistepere down hazi munhu angari musangano, munhu angasituri musangano angouya from nowhere. Ndiye uzi. Saka musha uri kuramba, handibviri nangu ndiri kuramba, but the community ndo yaramba. Ndiriteerera community.
Uko vatabe avo vakadzikwa neutungamiri webato ravo mushure mekuwana rutsigiro kunhengo dzavo vanoti ndivo vakasarudzwa nevanhu. Vatabe vaendera mberi vachiti umwe wavo hafaniri kuramba zvinhu zvakagadziriswa neutungamiri kuti bato ravo risazovhiringike musarudzo.
Chekutanga, I want to make this official kuti inini ndakadiklara as a candidate ndichamira pamaelections muward 4 Matsvuku Urban and ndinotenda norutsigiro rwandakawanda kubva kumacitizen. Saka ndinoda kutendai chitaura zvinhu zvekuti pati yakazopa inini kuti ndiye ndinokwanisa kumirira muward 4 secandidate mabyelections. Chokutanga nechokuti isusu tine maprocedures anotobva nepati. Chandinoziva nechokuti kana pati ichinge yagara pasi yadeclare mune secandidate. Kana pane anenge azowanikwa asingatevedze donzvo dedirective inenge apuwa nepati, I think pati iyo ine maprocedures ainotora kuti vaona zvishandisa sei.
Mutevedzeri wemutauriri weSCCC vaGift Ostalo Siza vatadza kuti padivi remusangano wavo vachiti tibate vahwende avo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura tsamba mbozha dzedu pataenda kumhepo. Asi vatsigiri veCCC mumasvingo vari kuchema-chema kuti bato ravo rikasagadzisa dambudziko iri wadhi inotorwa nebato rinotonga reZANU PF iro rakasimba. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.